Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 5, 2018. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuru nezuru zvevanhu zvinopinda mumigwagwa zvichinyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Dzimwe nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa dzakakundwa kana kurambidzwa kukwidza musarudzo dzeprimary elections dzinoti dziri kuzopinda musarudzo dzemwedzi unouya dzakazvimirira. America inodoma vaBrian Nichols kuti vamirire United States muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC Alliance inotungamirwa navanelson Chamisa zvaratidzira muHarare nhasi mazvasvitsa magwaro enyunyuto akanangana nemafambisirwo esarudzo kuZimbabwe Electoral Commission pamwe nekuhofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvaungana paAfrica Unity Square muHarare nhasi ndokufora zvakananga kumahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvichiimba nekuridza pembe mumigwagwa zvakatungamirirwa navachamisa nevamwe vatungamiriri veMDC Alliance vanga vachisanganisira vatendai biti vaJacob Ngarivhume vaAgripa Mutambara pamwe navaMathias Guchutu. Mushure mekusiya gwaro renyunyuto kuZEC, varatidziri ava vafora zvakare vakananga kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavapfuura vachisiya gwaro renyunyuto. Kunyange hazvo mahofisi avaMnangagwa mangopindwa nevanhu vashomanana sezvo mutungamiriri wenyika anga ane misangano ukuwo mapurisa achiudza vanhu kuti vasamire pamahofisi aya. Vadzokera pavatangira kufora vapedza kusiya magwaro enyunyuto aya kuZEC nekuhofisi kwavaMnangagwa. Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti sarudzo dzemusi wa30 chikunguru hadzisi kuzoenderera mberi kudzamara hurumende pamwe neZEC. Vabvuma kugadzirisa zvavari kuda kuti zvigadzirwe sarudzo dzisati dzaitwa. Vachamisa vati chavari kuchema nacho zvakanyanya inyaya yekudhinda mapepa ekuvhotesa muchivande kwavanoti kuri kuitwa neZEC. Nekune rumwe rutivi, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti nyaya yekudhindwa kwemapepa ekuvhotesa haisi nyaya ine chekuita nezvemapato ezvematongerwo enyika.
Dzoimwe nyaya yakatsvedwa pamareformu kuti vadzigadziriswe. Ifu tataura kuti maelections kuti ave kumusi wa30 July ndokunge taisa maconditions. Kana maconditions asipo, aiwa muchaona zvatikuita ende tichakuudzai. Harizivi.
Vachamisa vatiwo vachakwidza nyaya yenhuna dzavo kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe neAfrican Union kana kuti AU mumazuva mashoma ari kutevera.
Ndiri kutovabuda kuno mange mange ndiri kunoona vasiri vamaposa chairman weSADC ndokuti mudhara kuno kukwati kwashata kwaida dusura mumusha rinogona kubata chibharo nguva yeseyese uye kuzotibatsira pamabatirwo edu.
Vati kuratidzira kwakadai kuchapararira nenyika yose mazuva mashoma ari kutevera. Vachikana vaMnangagwa neZEC vakaramba vakaoma musoro hapana sarudzo dzichaitwa zvachose.
Tiri kutoda kuzva kuti masevha ari kupi Masemba akuchengeta information iri pa BVR arit. Vamwari kudaro K6, vamwari kudaro mbaba wamunangagwa, vamwari kudaro wakuchengeta mbaba wachiwenga. Choda kutara panzimbo ya tinochenderana. Haiti pindue kube na zikana na munhu mumwe. Gai zikana na nyika yose.
Amai Chigumba, vauza Studio 7 kuti gwaro renyu tore MGC Alliance rasvika kumahofisi kwavo vakati vachazotaura zvakawanda nezvegwaro iri kana vari penengura. Vashaurawo pachiitiko ichi mutauriri weNational Patriotic Front kana kuti NPF vaJealous Mawarire vatiwo veruzhinji vanofanira kuvhotera vachamisa pachigaro chemutungamiri wenyika. Vachiti hurumende iripo pari zvino ihurumende risina rutsigiro rweveruzhinji uye yakabvuta masimba. Vamawarire vanga vachifambawo nevamwe vakuru vakuru veNPF vanga vachisanganisira vaShadrack Mashaya Mombe navaJim Kunaka.
Saka tati aiwa regedzai tiende kushamwari dzedu tifambe navo tichivataridza kuti aiwa makaita chinhu chakanaka tinokutsigirai. Isusu sebato tiri kutaura kuti takasununguka kutaura nevamwe vedu kuti tione kuti patinopinda musarudzo chii chinganakira tese chinganakira vana vezimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba kutinzwe mafungiro avamunangagwa pamusoro pekuratidzira kwaitwa neMDC Alliance sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Nekune rumwe rutivi vatsigiri veZANU PF vakatarisirwawo kuratidzira muHarare mangwana vachikuratidzira kwavo kwakanangana nekusimbaradza vamunangagwa pamwe nekutsigira zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika kuti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo dziri pachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nhasi yasangana nevanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo ichivaudza zvinoda kuti vaite kuti vakwanise kukwikwidza, ichiti vanhu ava vave kukwanisa kuendesa magwaro avo kunyange hazvo dare renomination court richizogara musi wa14 Chikumi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
VeZimbabwe Electoral Commission muvulawayo nhasi vasangana nevemapato akasiyana-siyana kusanganisira vakazvimirira vega vanoda kukwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika vachitsanangurira vanhu ava zvinodiwa kuti munhu agokwanisa kukwikwidza. Mukuru weZEC muvulawayo district amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 kuti akandike kutanga ZEC ichiita urongwa hwakadai vachiti ZEC yakaona zvakakodzera kuita izvi senzira yekuedza kurerutsa basa rayo uye kuitira kuti vanoda kunyoresa kuti vagokwikwidza vaite izvi nenzira iri nyore.
Tati ngatiitei kuti vanhu vauye nezvinhu zvavo zvakakwana kuti vatange kutora maforms nhasi futi kuti vaya vagona kuti vazadzise maforms avo kubva nhasi vaunze tisati tasvika musi wa14 kuti kana tasvika musi wa14 zvitirerukire isu zvorerukirawo futiwo macandidates because macandidates akawanda tine mapartis akawanda saka taona kuti zvakafanira kuti tobva taita tichitanga nhasi.
Pamusangano uyu paita mibvunzo yakawanda kusanganisira wekuti vanokwikwidza ava vachakwanisa kuwana rini gwaro rine mazita nevanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. VeZEC vatsanangura kuti munhu wose anenge akwanisa kunyoresa kuti agokwikwidza musarudzo achapiwa electronic copy yegwaro iri pachena mushure mekunge dare renomination court ragara musi wa14 Chikumi. Amai Sheila Musonda avo vati vari kukwikwidza pachinzvimbo cheukanzura vati vanhukadzi vakawanda vanenge vachida kukwikwidza pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana vanovhiringidzwa nenyaya yemagwaro ekuberekwa anenge akasiyana.
Kana takuda kuita zvinhu kuti munhu wechikadzi ubudirire unotsvanirirwa nenyaya yemapepa aya because unenge wakatakura mapepa akasiyana. Kusiyana kwacho nenge ndine chitupa changu chine surname yangu, marriage certificate yangu inenge iripo ndinayo, bhesi yangu inenge ine zita rangu nesenemu yangu. Nhasi vanhu veZEC tabvunza zvinhu zvakadaro pati vatitsanangurira kuti haiwa unouya nemarriage certificate yako nechitupa chako chinenge chakanyorwa senemu yako nebhesi yako inenge yakanyorwa senemu yako futi, hanzi uya nazvo zvese.
vezeki vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsira vanhukadzi vose vakagura michato yavo asi vachiri kushandisa mazita evarume vaive vakavaroora. Panyaya yenzira dzekubhadhara nadzo mari dzinodiwa pakunyoresa kuve nhengo yeNational Assembly kana pakuve nhengo yeSenate, vaDaniel Chigaru, mumwe wemakomishina ezeki anga ari pamusangano uyu, vati zeki ichange ichitambira kubhadharwa nenzira dzakasiyana-siyana. Dare renomination court richagara musi wa14 Chikumi uye sarudzo dzichaitwa munyika musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 Mobilawayo, ndini Taura Ishava.
Nengo zebato MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa dzakakundwa kana kurambidzwa kukwikwidza musarudzo ze primary election dzinoti dziri kupinda musarudzo dzemwedzi unouya dzakazvimirira. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vatsigiri veMDCT vanosvika 12 vaswera pamapurisa vamuchinoye vachigadzirisa mapepa anoratidza kuti havasi vapari vemhosva sezvinodiwa nemutemo wesarudzo. Imwe nhengo iri kuda kukwikwidza yakazvimiririra vaNicholas Piri vemuwadhi 9 vanoti bato ravo rakavarambidza kukwikwidza musarudzo pasina zvikonzero. Vapiri vanoti sarudzo hadzina kuitwa mumawadhi akawanda nekuda kwekusarudzirwa vamiriri nevakuru vebato.
Votirayawo tikaendesawo tsamba dzedu tikaisa zvichemo zvedu kuenda kuvakuru vedu matanho esasha yabasa ndozvatipawo tisu stimire vanhu vemuwadhi medu tiri maindependence.
Mumwe wevari kuda kukwikwidza vakazvimirira ndivataperesa Shumba vekuwadhi 10 avo vati mapepa avo ekuda kukwikwidza avakaendesa kumahofisi ebato haana kupindurwa asi vanoti vakazoona paiswa munhu asiri muwadhi mavo.
Tiridza padanho rekuita independence inyaya yekuti district redu rinotungamirirwa harisina kunge rakatichikera. Ini ndiri mumwe wavanhu vakaratidza kuti vanoda kuita kukandidati. Samusero mungataradza kuti akandidati vakandiita interview. Vandiita interview havanandi kama results. Ndokuzongerera ndonzwa kuti pano munhu aripo. Munhu andochimutsvaga kuti ndiani aripo. Munhu atsvaga muwadhi mumwe anogara kuti.
Patabvunza vamwe vavo kuti danho ravatora haripe here mukana kubato rezanu PF kuti rikunde, vashumba vati hongu vachapa mukana kune mamwe mapato asi vechinzvimbo chemutungamiri wenyika vanenge vachitsigira vachamisa.
Kusimuka kungaitika mavhoti kungagona kuitika kulevhu yatiri yana kansela nokuti patichafa patikambeni tichange tingokambenera purezidenti.
Imwe nhengo isina kuda kudomwa nezita inoti vari kutoda kupatsanura mavhoti kuitira kuti bato reMDCT risakunde pamakanzura senzira yekunyadzisa utungamiri hwedunhu.
Tutanida kukansera handisi kutomborera ndazvatiratidza kuti havasi kutomboriri ndatosplitisa mavhoti.
Mumwe mugari wemuwadhi 10 amai Tracy Goko vanoti vanotsigira nhengo dziri kuda kukwikwidza dzakazvimiririra nekuti sarudzo dzemudunhu hadzina kufambiswa zvakanaka sezvo pasina jekerere yakaitwa.
Tikaita jekerere yedu tikaita maprimary yedu ndikadyiwa ini andidya iyeye. I am going to shake him ndatovakamberi manager wake taakutofamba nendiri.
VaEdward Kadevere avo vakabuda musarudzo vemapuraimari yekutsvaka anomirira chinhoi muparamende vachiti pane chitsotsi chakawanda chaiitika vati vachafunga nezvazvo vachiti nhengo dzakawanda dzinovatsigira dziri kuda kuti vakwikwidze vakazvimiririra. Mutungamiri weMDCT mudunhu vaBlessing Mandava vanoti nhengo inenge yakwikwidza yakazvimiririra inenge yazvidzinga mubato ravo. Mune imwewo nyaya, nhengo dzebato rezanu PF muchinoi hadzisi kufara nekudzokororwa kechipiri kwesarudzo dzemuwadhi 7 ne3 vachiti zvinoratidza kuti nhengo dziri kutsigirwa nevakuru vakuru dziri kukundwa. Wadhi yanetsa iwadhi 7 iyo inonzi amai Priska Mupfumira vari kuti sarudzo dzichadzokororwa kana kazana kusvikira vachausi mutisi vakunda. Vamutisi vakadashurwa namaProsper Mavhunga kaviri uye vachaita dzimwe sarudzo dzechitatu nechina svondo rino. Vamavhunga vanotsanangura.
Ini kuwadhi kwangu kuwadhi 7 tatanga kuita election pekutanga ndikaita 18 votes. Mumwe Humphrey Munhuwei akaita 8 votes. Charles Mutisi akaita 7 votes. Mbatazodzokoredza kechipiri Mavhunga akaita 328 votes. Mutisi akaita 255 votes. Humphrey mbaita 216. Gresham akaita 10. Kutaura kwazviri kuitwa zviri kunzi amai mfumira varoda kuti Mutisi apinde chete.
Asa amai mfumira varamba mashoko aya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Asa Chigoriwa.
Hurumende yeAmerica yakadoma vaBrian Nichols kuti vamirire United States muZimbabwe. Asi vaNichols vanofanira kugutsa dare reSenate renyika yavo kuti vanokodzera here kumirira nyika iye muZimbabwe vasati vatanga basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kana vakagutsa dare reSenate renyika iye, vaNichols vanenge vave kutora chinzvimbo chakasiwa navaHarry Thomas Jr. avo vakasiya basa mwedzi mishomanana yapfuura. Vakasanobata chinzvimbo chemutauri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaJohn Taylor vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vaNichols vachatanga basa muZimbabwe rini inoenderana nekuti vanenge vagutsa dare reSenate here uye kuti izvi zvichaitika rini. Vati kana zvikakasika, vaNichols vanogona kutanga basa kupera kwachikunguru, asi izvi zvinogona kutora nguva yakareba kupfuura apa. Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vati zvaitwa neAmerica zvinoratidza kuti nyika iyi inoda kuramba ichihidzana neZimbabwe.
Asi maonero angu ndekuti vari kukondinya kuda kuti varoramba chienda mberi vachiti ngatinge tine ukama hwakangonaka, ndozvandikuona kuti vada kuedza kugadzisa ukama hwavo kuti nyange paine zvimwe zvikaitika asi ukama ngaurambe uchikosheswa.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti America inyika yakakosha pasi rese uye zvakakosha kuti ive nevamiririri munyika dzese kusanganisira Zimbabwe. Vatonyaya kuti pane dzimwe nhengo dzeSenate yeAmerica dzakashanya muZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Zvinoratidza kuti America ine chido chekuona kuti zvinhu zvagadzikana muZimbabwe.
So appoint ambassador I think is very critical izvezvi. It's very important so that anoita ziso reUnited States muno muZimbabwe as far as my national interests are concerned.
Mutauri webato reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire vaudza Studio 7 kuti zvakanaka kuti America igare ine mumiriri muZimbabwe kuitira kuti ikwanise kunzwisisa zviri kuitika munyika zvikuru sei panguva yesarudzo.
Vana America senyika huru zvinodawo kuti tinenge tichitodawo kuti vanzwe, saka takatovamirira tisangane navo tichivaonesa zvikurukuru. Takaona position yeAmerica pagovernment iripo iyi. Va ndevamwe vanga vachinzwisisa ende vakanzwisisa vakave kutanga kunzwisisa kuti muno makaitika kubvuta masimba kuchishandiswa mauto.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. vaNichols vave nenguva yakareba vachimirira nyika yavo uye vakapinda mubazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muna 1989. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuda kupinda mubvumirano yezvekutengeserana neCanada neMexico. Pane kugadzirira chibvumirano cheNorth America Free Trade Agreement kana kuti NAFTA, icho chave nemakore makumi maviri chichishandiswa. Chipangamazano chavaTrump munyaya dzezvekutengeserana Valerie Kudlow vakaudza nepfenyuro yenhau yeFox News kuti vaTrump vanoda kuti chibvumirano chenyika mbiri idzi chigadziriswe, chenyika nhatu ichigadziriswe. America, Canada neMexico dzave nemwedzi yakawanda dzichikurukura pamusoro pechibvumirano cheNAFTA ichi. Mutungamiri wenyika vachitungamirirawo bato reZANUPF musarudzo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vechidiki vebato ravo kugweru svondo rapera kuti hurumende yavo yakwanisa kukwezva mari inosvika mabhiriyoni 16 kana kuti $16 billion yevekunze vari kuvimbisa kuzotanga mabhizimisi munyika kana kuti foreign direct investment kubva zvavatanga kutungamira nyika mukupera kwegore rapera. Nyaya iyi yakonzera gakava munyika, vamwe vachiti izvi zviroto asi vamwe vachiti zvinokwanisika nekuti Zimbabwe igombo chairo munyaya dzezveupfumi. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vakalisto Jokonya vanoti zvinokwanisika.
Vonai kuti Zimbabwe inyika yanga yakavharirwa kwemakore anosvika 25 years tisina kana business ratakachidhira naro. Kusina kana zvitsva zvakabvitika muno muZimbabwe. Saka vanhu vose vari kutaridzwa kuti tapinda taita, ende mune zvakawanda zvinogona kuitwa muZimbabwe. Zvazvakangomira zvihombe, kune methane gas, kune platinum, kune madiamonds, kune mawater projects akawanda anoda kuitwa, kune nyaya yamagetsi yegoji inoda kuitwa iyo. Saka zvinhu zvakawanda zvoda kuitwa muZimbabwe zvazvakamira.
Vajokonya vanoti vamunangagwa munhu anoratidza kuti akazvipira kuvandudza zvinhu.
Ndinovimba navo president kuona kwangu nezvavaita nezvavari kuita. Munhu anoratidzika kuva ane chido nebasa raanoita. Munhu anoratidzika kuva zvekare ane commitment yenyika yake. Ende munhu anoratidza kuti anoda kusiya legacy yesuccess.
Asi vari kupikisa mashoko avamunangagwa vanoti nyika iri kutarisirwa kunzi nevamwe ndiyo iri kukura zvakanyanyisa muAfrica mugore ra2018. Ethiopia iri kutarisira mari inosvika mabhiriyoni 3.2 billion chete gore rose kana kuti 3.2 billion kubva kune vekunze. Vaimbwa gurukota rezvemari uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatenda ibiti vanoti hapana chavari kuona chiri kuratidza kuti Zimbabwe ine kana kobiri zvaro yayawana kubva kune vekunze.
Foreign direct investment, you see it on the ground because there is no one who bring us $16 billion away yakuno kuZimbabwe. So kana mangweta even 500 million you can see it because that money is going to a project. So you will see ne construction, you will see ne money markets are with a huge movement. So all that he's talking about is what air. There's not a single crane in Zimbabwe except the crane pamakandiwa kuna enterprise road.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo Zimbabwe ikaita zviri kutaurwa navamunangagwa inenge yaita chishamiso padunhu.
Makaona nyaya yemainvestments atiri kutaura iyi, makaona nyika muAfrica for example, vakatarisa nyika yakaita seSouth Africa or even Nigeria nana Egypt, hadzisi nyika dziri kuwana foreign direct investment ingapfuure 8 billion pagore. Saka Zimbabwe takanzi tasvika kuma 16 billion tatoseta record isati yamboitika kuma developing countries.
Vatiwo vanhu havafaniri kutarisira zvivimbiso izvi sekunge mari yatopinda munyika.
Haisi mari yatoiswa muZimbabwe, asi mazhinji acho angori mainquiry nemapledge nemapromise ekuti makaita ABCD mari ichanzenge ichiuya tisingazenge tichiinvesta mari kuZimbabwe. Saka haisi mari yatatowo nayo.
Ko chii chingade kuitwa neZimbabwe kuti ikwanise kukwezva vekunze? Dr. Chitambara vanotsanangura.
Chakakosha pari zvino chatatarisana nacho inyaya yemaelection. I think my investor mazhinji atira kuona kuti zvinobuda zvakamira sei nekuti politics inoafekta economy.
Gore rapera kambani yeQuantum Global Research Lab yakati Morocco ndiyo nyika yemuAfrica yakakwanisa kukwezva mari yakawanda ichiteverwa neEgypt, Algeria, Botswana neCote d'Ivoire. Zimbabwe yainge iri pachidanho chekupedzisira. Muchirongwa chatirikutarisa nyaya dzesarudzo, nhasi ngatimbopinde muHarare tione kuti makamira sei. Godwin Mangudya anotipa nhoroondo yemavhoterwo anoitwa mudunhu iri.
Kubvira muna 2000 kusvika pari zvino, MDC yange iri kukunda musarudzo dzeparamende, makanzuru nemutungamiri wenyika mudunhu reHarare Metropolitan. Asi kubvira muna 2005 na 2008, ZANU-PF yaikunda muHarare South Constituency chete. Muna 2013, ZANU-PF yakakunda muHarare South zvekare nemamwe maconstituents mashanu MDCT ikakunda matunu makumaviri nematatu sezvo ma constituents muHarare Metropolitan akawedzerwa zvichitevera kupatsanurwa kwemamwe ma constituents. Munyori wezvemutemo mubato riri kutonga reZANU PF vapo mangwana vanoti zvichitevera shanduko yakaitika mubato iri yekudzinga basa vaRobert Mugabe avo vaive mutungamiriri wenyika gore rapfuura vanotarisira kukunda mudunhu reHarare Metropolitan.
Vanhu vakatotipetsera kubvisa vamugabe tichiisa vamunangagwa vanhu vomuHarare. Saka vane chivimbo navo tine chokwadi chokuti matakajakara anyara dzimwana.
Asi munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vanoti Harare Metropolitan ndebato ravo uye vanotarisira kukunda zvine mutsindo gore rino.
Ndiko kekutanga kubva patakatanga kuforma seMDC kataita mavhota arejistwa muHarare ane uwandu hwakadaro. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vana vemuzimbo wemuHarare vakarejista kuvhota ende Harare kusekuziva kwatinoita istronghold yeMDC.
Vanhu vanyoresa kuvhota muHarare kusvika pari zvino vakawanda kudarika vakanyorisa kuvhota muna 2013. Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukudu vanoti bato reMDCT richaramba richikunda asi mamiriro akaita zvinhu mubato iri achaderedza makundiro aro.
Makakatano ari muMDC acha anogona kukonzeresawo kuti MDC iwane masitsi mashoma kudarika ayaisimbowana. Asi kunyange zvayo ikawana mashoma ndinoona sekunge inenge ine masitsi akawanda kudarika yeZANU PF.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nebato reRevolutionary Research Institute vachenesani ndungwaka vanobvumirana navamukuru vachiti muHarare mune vanhu vakawanda vanotambura uye hazvinetsi kutsvaga rutsigiro kubva kune veruzhinji. MDCT inogara ichikundwa neZANU PF kuHarare South asi vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato iri mudunhu reHarare Metropolitan vaIslam Samadosi vanoti vari kushanda zvakaomarara uye vachakunda mukonstituensi iyi.
Hapana rimwe bato rakakwanisa kubatsira vanhu kuregista. Isu takabatsira nemaVR9 nemaVR1 form pamwe chete nekukomishena. Saka tinozviona zviri zvinhu zvinoita kuti tinoitora zuva rakacheka nyika.
Gore rino pachange paine mapato anodarika 120 achapinda musarudzo. Vaitai munyoro vebato reNational People's Party rinotungamirirwa naMai Joyce Mujuru vanoti rwendo runo pave nemukana wekuti vanhu vasarudze zvitsva uye vanotarisira kukunda.
Tikatarisa maelections anga ari mumashure umu anga ari two-way race. Totarisa kuti pava pane ZANU PF neMDC. Saka kazhinji kacho chachiitika nechekuti vanhu vanga vachiita inonzi vanga vasingachandi ZANU PF vese vaingotsvaga loko yakanzi MDC. Saka ndo vanga vachiita si ndo vanga vachivhotera zvinova zvakatikosta.
Mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tonjana vanoti semaonero avo ZANU PF neMDCT yavaNelson Chamisa ndiwo mapato achavhoterwa kwete gurumwandira remamwe mapato asina vatsigiri vakawanda.
Tiri nguva dzinedzi patakasvitswa nguva dzinedzi takasvitswa neZANU PF. Saka anokwanisa kutibvisa kubva kuondoka kwaita nyika through ZANU PF iMDC chete. Saka vanhu vachavhota vanoziva pati yavanoda ende vanoziva kuti pati inokwanisa kuti paite change munyika and handifunge kuti vangadi kuda any other party kunze kweMDC.
Muna 2013 muHarare Metropolitan vanhu 261,925 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai veMDCT, 172,163 vakavhotera vaMugabe, vamwe vakavhotera vamwe vaikwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanoti vaDumiso Dhavengwa veZapu, vaKisnot Mukwazhi veZDP navaWelsh Mencube veMDC. Maconstituents akatorwa neZANU PF musarudzo idzi anosanganisira Harare South, Harare North, Mount Pleasant neMbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
vatereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM mutungamiri Nkomo anenge achitarisa nezvekuratidzira kwaitwa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka. Musakanganwa kuteerera nhau dzedu dzemangwanani na 6 AM mwina Jonga Kandemiri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.